Nyaya huri ndekuti inyaya yakagara iripo. Vakati parura vacho vanoziva kuti corruption irimo muhurumende kubva kumusoro-soro kusvika kuzasi-zasi mapazi ose ehurumende. Pataitombova vesu makurukota ehurumende tiri kuMinister of Justice niri Deputy Minister. Takatomboitawo zvakanangana neizvozvi zvekuti against corruption together. Asi takaona kuti hano uori huri muzanu kurasha nguva. Vanongoita zvekutaura chete.
Vachiri mumhanzu, munoti nechirongwa chakaparurwa ichi pamwe nemashoko ataurwa navaguta?
Chiripo ndochoti ukaona chirongwa choparurwa nomutevedzeri wenyika, zvoreva kuti hurumende yaongorora kuti no, chunhu ichi chakanaka kana kuti chakaipa. Hatina pamusoro pechirongwa ichi checorruption pachirungu. Zvinhu zvakaonekwa nehurumende kuti zvakaipa. Saka makaona gorokotawo guru rinovimbwa naro navamugabe rakazoparira nyaya kuti pasi necorruption. Saka hasati zvinhu zvinganyanya kukatamadza, asi huori hwacho huri kuramba huchienderera. Nokuti munotarisa kuti kuna naMDC kuku makanzuro avo ese avora nohuori. Zvokuti handifungi kuti pane kanzuro ichiripo kwayo kwayo yeMDC, especially mataundi mahombe. Zvinonyadzisa, zvinosemesa.
Vagutu, nyaya yekuti makanzuro enyu ari kupomerwawo nyaya dzehuori yasimudzwa navachiri mumhanzu, munoti?
Izvo zvakomrade Gadzira kungohereketawo kuda kuti tiseke. Hazvina nematuro, uori rwakaita kugara, kutekeshera, kutandavara muzanu. Ivo vanozviziva. Ndofunga ndakambotaura ini kuti corruption makore apera tiri kumaministiri uko. Corruption yadzika midzi zvokuti kuti tigonzi makanzuro ndo mune corruption chete inhema. Corruption chaiyo chaiyo inouraya nyika tinoiona ichiitwa nevanhu vapamusoro-soro. Kwete corruption yetiki yatinoona iyi yepasi-pasi. Corruption chaiyo inovondomotsa nyika nokudonhedza economy. Ndo corruption inoitwa kumadiamonds. Okuti madiamonds anonzi akapera billions and billions of dollars. Kuti tizive kuti mari yacho yakaendepi, totobvunza ivo comrade Gadziravo kuzana kuti vatibudzevo kuti yakaendepi mabhiriyoni emadiamonds. Ndo inonzi corruption.
Vachiri mumhanzu, tingaona here vana veZimbabwe vachibuda kumhangara uori nekurudziro iyo yapihwai?
Munoziva mabvunza mubvunzo kwawo kwawo, asi ndinoona sekuti pachava nedambudziko. Nokuti sokutekeshera kwakwaita corruption, sekutaura kwataita kuti yaiyava kumakanzuro ikoko iko, zvakationei kuwana munhu asati ari corrupt. Because ndo pamunozosangana nevarayiraro kuti hatiri kungokiya-kiya. Kukiya-kiya ikoko ndiyo corruption yacho iyoyo. But zvisinei hazvo, zvichatitorere nguva kuti vanhu vadini varipoti corruption. But asi isusu ngatitendei kuti hurumende yabuda pachena ichiti iyo hausati iri tsika yakanaka yokurarama munyika. Zvokuti vanhu vachaenda mangwana kana kuti kusvera mangwana kana kuti mwedzi unouya kana kuti gore rinouya, zvinogona kutora nguva. Nokuti vanhu vada kuona kuti kuivo mhangara corruption iyo chii chinozoitika kwavari pavanenge vamhangara.
Vagutu, tingaona here vanhu vachimhangara huori?
Jonga apa, hapana chinobuda. Ndosaka ndati uko kungobatana kumeso. Tose tinoziva kuti kune inonziyo Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Hapana kana imwe zvayo nyaya, kunyanya nyaya dzinonge dzichibata-bata vakuru-vakuru, yakaferefetwa.
Vachiri mumhanzu, nyaya yasimudzwa yekuti kune Anti-Corruption Commission.
Tisarova imbwa takaviga mupinyi namakonsenzi MDC. Vagutu mangwana chaiko chaiko ngavaende vanoita first report, tione kuti zvavanofungidzira kuti pane corruption hazvitoriwo here namatare, tigozokurukurira pane zvakawanda.